nokurokopedza hama dzedu dzefemi munana dzedu dzemozambique nekuvhota nekutaridza munhu wavanobati avatungamiriri itike bato rine ukama hunodzoka kubva sure chirimwe chemino tinovakorokotedza nekuti vamwe vedu vakatidetsera kuti chivite zimbabwe yedu saka tichatinyanyotaura ndotoa nemozambique vaungana vakavhota vakashara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko iwayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efemino ediaspora vhote femino munyika yezimbabwe ndo avakakorokotedza vakafarira kuti vanhu vemozambique vari muno vakavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelection ekumozambique apera
asikavamarapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
avo ndomanhusisiro akaita vanhu vaiteerera asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune tinomira nechatinenge tataura nechinenge chatagwa nemukuru hatimiri nemanhusisiro anenge akamuteerera ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiteerera nevanoza vakafunga tovarwa nevanoza vakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii chaitaurwa nemutungamiri wedu wamunanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato rezanup f rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava anc ingava frelimo kana mamapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoisa ndechekuti aya mashoko chero mune munyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachingotiti pahondi wai pahondi wai vanhu vanenge vatora mari dzavatambipfumi mari dzavarongo vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika idzi asi kana zvokona kuti vachingotsanangura kuti aiwa isu shoko redare dii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachingopinda zvanopiefu mukati menhau dzaipfunga zii